tinofara zvikuru kuti nyaya yedu so far yafamba zvakanaka odo isina kupera zvayo. Asi chikurukuru chabuda ndechokuti mai makarau wabvuma iwo kuti vanhu chete vakasarudzwa neUNDP vanosvika vatatu, makamani vatatu ndiyo chete avomakwikwi ekusupplya biometric voter registration kits. Ndiyo zvatatati tagara tichida izvozvo, saka tiri kufara zvikuru nenyaya iyoyo.
Zviri kureva here kuti hurumende yanga yakunzi ndo yaakutenga michina iyoyi haichapindi mazviri?
Hurumende iri kungopinda pakupa mari yacho chete, asi kusvika patasvika apa zvinoreva kuti makambanis matatu aya akasarudzwa neUnited Nations. Kana akasarudzwa neUnited Nations chete, isu tinofara nazvo. Chataatisingadi ndechekuti hurumende isarudze vanhu vayo, inobva yasarudza mashamwari awa wana China, wanazinikovu nevamwe vaya vaya. Saka tiri kufara kuti vanhu ivavo havasisipo, pane vanhu vakasarudzwa neUnited Nations chete.
Saka chasara chii kudare chamuchada kunzwa?
Changosara ndechokuti kudare toona kuti iyo zeki yacho inofanira kudzosera chirongwa ichi kunosvika panosarudzwa munhu wekupedzisira kuUnited Nations. Ati izvozvo hazvisisina nyaya yakanyanya kukura zvayo, uyezve tatichikotawadzana nokuti vanobhadhara vamwe ndiani pakukwidza kwataita nyaya kumatare. Saka nyaya zhinji mangwana inyaya yemacost yekuti anobhadhara ndiani, izeti here inobhadhara kukudzwa kwaitwa nyaya kumatare, kana kuti munhu mumwe nemumwe aenda kudare anozvibhadharira magweta ake. Ndo zvasara chete izvozvo.
Saka mutongi wedare apa here mutongo panyaya iyoyi?
Mutongo wedare haasati apa mutongo, tangoratidzana mapepa chete nokukurukura nemagweta amai makarau. Pamagwaro avanyora kukoti amaafidavits avo, ndo pavaita maconcessions iwayaya ekuti vanhu vatatu chete vakasarudzwa neUnited Nations ndivo vanenge vachizova nemvumo yekusupply mabiometric voter registration kits.
Totarisawo kuti mangwana mune musangano wamuri kuita wenera une chekuita neiyo nyaya iri kudare iyoyi, muchiri kuenderera mberi here nemusangano wenyu?
Musangano wedu uri kuenderera mberi, uri kuenderera mberi chaizvo, nokuti isu patsvakurudzo dzakachena hatigumiri pabiometric voter registration chete. Tinotarisa nyaya dzana mhirishonga, tinotarisa nyaya dzokuti vamwe vanoenda paterevhizheni, vanoenda paredhiyo, vanobvumirwa mumanewspapers vana herald, asi vamwe vachirambidzwa. Tinoona kuti kune macio, masabhuku, masoja nemapurisa ari kupindira mune zvematongerwo enyika. Saka nyaya nyunyuto dzedu, nyunyuto yedu panyaya yesadzo dzakachena haisati yanyatsogadziswa zvakanaka. Saka isu mangwana tinoti chingori fire fire.